Vari kukwidzana navamasisi varume vatatu vanoti mutungamiri webato guru rinopikisa Umbrella for Democratic Change kana kuti UDC vadhumaboko, vadhumelan solution ndovebotswana Congress Party kana kuti BCP, vamipato reatiri webotswana Patriotic Front kana kuti BPF. Bato rinenge rakunda nhasi richatungamira nyika kwemakore mashanu anotevera. Nyaya dziri kutariswa nevari kuvhota dzakawanda asi kunyanya yemamiriro eupfumi. Pavanhu mamiriyoni maviri nechidimbu kana kuti 2.5 million, vanhu zvikamu makumi maviri nezvinomwe kubva muzana kana kuti 27% havana mabasa. Vanhu vanosvika miriyoni imwe chete ndo vari kutarisirwa kuvhota. Mubotswana mune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kuteverawo zviri kuitika munyika iyi, sezvo zvine chekuita nemagariro avo munyika iyi. Gogo Miriam Murambi vanobva kukwekwe avo vanorarama nekuruka vhudzi muguta reHaburoni vanoti tarisiro yavo kuona vamasisi vachikunda.
Chikumbiro changu ndechekuti vamasisi kana vachinge vahwina ngavataure neshamwari yavo, shamwari yavo igadzirise zvinhu kumusha, tidzokere kumusha, toda kunogarawo pamusha dzedu. Ndinemba ini kuZimbabwe.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinobva kugokwe vaPatrick Nyamadzavo vati vamasisi ndivo chete vanonzwisisa namwe zvizvarwa zveZimbabwe.
Yangu baba ndiye kuti zvirambe zvakamira sezvo zvatina masisi. Vakanzi vapinda vaiti hationi tiramba tiri muno takagara pano patiri panapa. Bhozi mashoko avo vanotaura asiwa.
Asi amai Sylvia Aaron avo vanotengesa panokwirirwa mabhazi muguta reHaburoni vaudza Studio 7 kuti vachagamuchira chero chichabuda musarudzo dzanhasi nekuti Mwari ndo vanosarudza vatungamiri.
Kana waine shure kuda mwana mukomana asi ukapiwa mwana musikana wangamurasi unomutambira, asi Mwari akakupa kuti mwana mukomana wangoziva kuti unodini futi unotambira. Saka panguva inoyi takafanimuka dzakazotakura takamirira chatichapiwa naMwari.
Sarudzo idzi dzine mutauro wakanyanya sezvo vanopikisa vakaita seUDC vari kupomera Zimbabwe mhosva yekupindira musarudzo dzenyika iyi, asi hurumende yeZimbabwe iri kuramba izvi. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paUniversity of South Africa vamunjodzi Mutandiri vanoti zvizvarwa zveZimbabwe hazvifaniri kugara zvakabatira uramaoko panyaya yaanotungamira Botswana nekuti dunhu rose rinoziva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe.
Handifungidziri kuti vangave vindictive kumaZimbabweans ese zvavo nekuti vanoziva kuti kana nyika ichiita matambudziko kazhinji kacho anenge achibva kuutungamiriri kwete kumaordinary citizens, mamwe acho anenge achitoriwo mavictim. Saka handifungidziri zvangu kuti zviri kuitika zvinotiudza kuti policy ichachinja yekutambirwa kwemaZimbabweans.
Vanhu vanotarisirwa kupedza kuvhota nenguva dza8 manheru ano, asi zvinenge zvabuda musarudzo zvinotarisirwa kuziviswa nemusi wechishanu. Ndakamirira Studio 7 muHaburoni, Botswana, ndimi Shingirai Madondo.